Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 29, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuparara kwedhora remunyika kwomanikidza vezvitoro zvikuru munyika kutara mitengo yezvimwe zvitengeswa zvavo madhora ekuAmerica chete. Mapurisa ovimbisa veruzhinji kuti achange achiita basa ravo kuitira kuderedza kuparwa kwedzimhosva pamwe nekuitika kwetsaona dzemumigwagwa munguva ino yezororo reEaster. Mamwe madzimai ekumaruwa oti akasaririra kumashure zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana vachienzaniswa nemagariro emadzimai ekumaguta. Indwe mwimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vezvitoro zvikuru munyika zvinosanganisira OK neTM, Pick and Pay vanonzi vatanga nhasi kutara mitengo yezvimwe zvinhu zvavanotengesa iri mumadhora ekuAmerica chete. Zvimwe zvezvinhu zvinonzi zvatanga kutengeswa zviri mumadhora ekuAmerica chete zvinosanganisira mafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa yehupfu, mukaka pamwe nezvigadzirwa zveimwe kambani. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vezvitoro vakasatokwanisa kutora danho irori rekuti zvavatenga nemadhora ekuAmerica vozvitengesawo nemadhora ekuAmerica, vakawanda vavo vanobhuroka nekuti nharaunda yacho iri kuremera vezvitoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo dhora remunyika riri kunzi riri kuramba richiderera uremu hwaro kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Kuti tinzwe chasvitsa vezvitoro pakutora danho iri, ngatinzwei vaMutashu vachitsanangura.
Panguva inoi vakatsikirirwa zvakanyanya kubudikidza nekuoma kuri kuita nharaunda yavanenge vachiitira mabhizimusi. Uye kana takatarisa nhau yataramba tichingoongorora nezvayo tichitsvaka masolution yekunetseka kunoita maformal business, kana takasanganisa nemainformal business, avo mainformal business vasingaripire mutero kuzimura, vasingaripire mutero yakasiyana-siyana kana marezinesi ezvitoro, vanongotengesawo pamadiro asi vachitengesa munharaunda imwe chete iyoyo inenge iine maformal shops vanenge vachiripira zvakafanana nemataxis, mitero yemashopu uyewo nemimwe mitero yakatarwa nehurumende, mastatutory obligations yakasiyana-siyana. Saka ndo dambudziko riripo riri kufana kunge richibatiranwa pamwe chete.
Pane zviri kuitwa here vaMutashu zvekugadzirisa dambudziko irori? Tichiona kuti idambudziko raane nguva.
Hurukuro dziri kuramba dzichienderera mberi pakati pevemabhizimusi nehurumende kuti tinge tichitsvaka solution. Takamirirawo zvakanyanyisa monetary policy statement iri kuuya kuti igadzirise matambudziko einflation, exchange rate, yotipa gwara recurrence kuti nyika iri kuenda mberi ichidollarize here kana kuti iri kuita de-dollarization. Saka idano nedecision yatakamirira ichaparurwa nehurumende kubudikidza nemonetary policy statement iyo yatamirira kwenguva yakareba.
Asika hurumende inoti dhora remunyika rinongoshanda vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wezuvaro. Zvinozoremera papi vezvitoro?
Zviri kuremera vezvitoro nenhau yekuti vari kunetseka kuti varambe vachimanikidzirwa nemutemo kuti zvavanenge vahodha neUS dollar vazvitengese kuvatengi nemari yemuno vachishandisa muripo exchange rate plus 10% yakatarwa nehurumende nereserve bank. Ndo dingindira rematambudziko akawanda nauye exchange rate nenauye currency direction. Zvaremera mabhizimusi, zvaremerawo vatengi, nekuti vatengi vanenge vachida kuramba vaine sarudzo yekutenga nemari yavanenge vakabata mumaoko, ingava yemuno kana yekunze. Asi sarudzo iyoyo iri kuramba ichiita shoma.
Vanga vari mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabata onyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Kuderera kuri kuita mari yemuno kuri kuita kuti spewe vezvitoro ava wave nenguva yakaoma pakuti vakatengesa zvavanotengesa nemazimdola, ngatiti vatengesa nemazimdola. Kuderera kwari kuita zimdola against United States dollar kunoreva kuti vakazoda kuita restock next month havachakwanisi kunge vachiita restocka nekuti mari yavanga vawana iya mazimdola avawana mukutengesa kwavanga vachiita zvino inenge isisarive chino, inenge yaitwa eroded neinflation. Saka tingi ndo dambudziko riripo iroro.
Asika, Dr. Chitambara, tinoona kuti vanga vachitengesa nemutengo yedhora remunyika vanga vachingotara vachishandisa mutengo weUS dollar wezuva iroro, kana kuti exchange rate inenge ichishanda. Zvakasiyana sei apa?
Dambudziko rekuderera kwesimba depreciation yeZimbabwe dollar, yelocal currency, noafekta vemabhizimusi zvakanyanya, especially vezvitoro ivavava. Saka vakatengesa nemazimdola vanogona kuzopinda mudambudziko rokutadza kuita restock. Saka zvatakuona ndezvekuti vazhinji vakuita price zvinhu zvavo nemaUnited States dollars. Then vari kutenga nemaUS dollars, tiri kuona vamwe vari kupa madiscount kuincentivize ekuencourage vanhu vakawanda kuti vange vachitenga nemaUS dollars. Zvinovabatsirawo kuti pavanozotenga imwe new stock vanenge vachikwanisa kutenga, nekuti mari yavo inenge yakachengetedzeka in terms of value.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari pamwe nemabhazi zvinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa, kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo reEaster. VaGoliati vakurudzirawo veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vakaona kuti vatyairi havasi kutevedzera mitemo yemumigwagwa. Mumashoko avo kune veruzhinji panguva ino yezororo reEaster, avaburitsa padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, mukuru wemapurisa munyika vaGodwin Matanga vazivisawo kuti vachange vachiwedzera uwandu hwemapurisa nguva ino kuitira kudzivirira kuparwa kwedzimhosva pamwe nekudzivirira tsaona dzemumigwagwa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vatendi 45 kana kuti 45 vakashaya nezuro mutsaona yemumugwagwa kuSouth Africa mushure mekunge bhazi ravaive rabheuka nekubatira moto. Zvinonzi mwana ane makore masere ndiye chete akapona mutsaona iyi. Vatendi ava vaibva kuCameroon kuBotswana vachienda kugungano ravo kuSt Agnes Zion Christian Church kuMoria pedyo nePolokwane. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya yezororo iyi.
Isusu sanga vePassenger Association yeZimbabwe tiri kukurudzira vemachechi kana kuti vanhu vanofamba vakawanda kuti vatore matanho ekuona kuti vahaya mabhazi ane mityairi ane zvese zvakakwana zvinodiwa, madefensivhi drivers licensi nemedical. Bhazi racho riri rakakwana, riri rodhiwedhere zvakare, vanogona kukumbira zvinhu izvozvo kana kutifonera kuti tovabatire kuti tirende zvinhu izvozvo kuti zvinge zvinhu zviripo here kana vachihaya.
Kana vafambi vachiona kuti mutyairi nyanya wemabhazi haasi kufambisa basa zvakanaka, vanofanira kuita sei?
Kana tichikurudzira vanhu kuti vasakwire mabhazi nemichovha vakawandisa zvikuru kana mapresidenti vanhu vakarukira zvipiti zvakawandisa zvikuru pakaita tsaona hapana munhu anosara patsaona yeye mhuri yese inogona kufa ipapo nokukurudzira kuti vange vachishandira pamwe chete nemapurisa vakaona zvinenge zvichiitika pamugwagwa ngavazivisewo mapurisa kuti pakati paritwa zvakati kana kutyaira wakati akadhakwa votumira namba dzebhazi iri dzodzo isiso dzodzienesa kumapurisa chivaudza kuti pane bhazi rakati rekufamba kunzvimbo dzakati avanhu havari kurudzirwa kuti vakadhakwa kana kuti bhazi harina zvakakwana rikutadza kubata mabhureki izvino takatobva kutidaro rimwe bhazi rekuti vanhu vaichema vachiti mutyaira anga asitodhakwa bhazi risingabate mabhureki izvozvo takatoendesa namba pureki yebhazi iroro nekwarinofambira kuti vapurisa vange vachironda bhazi iroro saka ndozvimwe zvezvinhu zvatiriita kuti ngatiite misoro pamwe chete tibatsira nemapurisa purisa azive zviri kuitika pamugwagwa pangava pamarodhiyeti ipapo tikurudzira kuti mapurisa vange vachipedzewo mapasenja tinoda kuti vange vachiudzwa zvizvi kuombhazi kuti munguva tipiwe mukana wekuti tinge tichitaurirawo mapurisa zvekutinetsa mubhazi kushungurudzwa kwatinge tichiitwa nemabhazi crew panenge pachiramba bhazi ngatizvibudise pachena tikuti vafambi ngatitaurei tinzwike tigadzirise zvinhu zvekuda kugadziriswa pamugwagwa wezimbabwe
tinoona kuti vamwe vatotanga iro rizororo Easter. Pane maaccidents here amati manzwa pari zvino
pane accidents ekuitika nezuro pamugwagwa wemilford nemugwagwa unoenda kuhighfield pakatokwara vanhu yekombi tikuti hama dzedu dzinotyara vamwe vemakombi tikuti ndavapori vangu vange vachiterera mitemo yemugwagwa kumhanya handi kusvika tinodiwa kusvika zvakanaka
vanga vari mutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa goliati vachitaura namavelas mushanganya uye westudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika muSenegal, vaBassirou Diomaye vasangana nevaive vave mutungamiri wenyika vave kusiya chigaro chemutungamiri wenyika vaMacky Sall kumuzinda wemutungamiri wenyika mushure memasvondo ematambudziko ane chekuita nesarudzo. Musangano uyu waratidza kuti pachave nekuchinjana kwemasimba murunyararo munyika inozvitutumadza pautongo wejekerere nekugadzikana mudunhu rine dambudziko rekubvutwa kwemasimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chikwata chiri kubatsira kutsvaga rubatsiro rwemari kune vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden, chakaunganidza mari inoita mamiriyoni makumi maviri nematanhatu emadhora kana kuti $26 million pamabiko akaitirwa muNew York nezuro. Mari iyi iyo yakaunganidzwa mukati memaawa matatu ichashandiswa mukutsvaga rutsigiro rwavaBiden pamberi pesarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino, uye zvinonzi hazvisati zvamboitika kuti paunganidzwe mari yakawanda kudai munguva pfupi yakadaro. Mabiko aya akaunganidzawo pamwe chete vaimbo vevatungamiri veAmerica vaviri vaBarack Obama navaBill Clinton. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Mabondera ndinozviita ndokutini bato rakabatana navamwe vese vakambotonga ava rakaita samademokratsi richange richinokunda mberi kunoenda uko, nokuti gungano iri nderokuzama kuunganidza mari dzinobva kuvanhu madona. Sandinoona sokuti mari idzi dzichawanda kudarika mari dzinenge dzichizounganidzwa navaTrump vachazonge vachiita vofundraising yavo pamazuva ari kutevera awo.
Munoona sevachawana mari inopfuura yakawanikwa navaBiden here?
Ndichitarisa bato ramaRepublican riri kutungamirirwa navaDonald Trump, handioni vachizowana mari ichadarika va Biden.
Ne makaye mchidaro Professor Masocha. Chinova tazisa chii.
Batu wama Republican. Harina kungira kabatana. Vamwe chaiwa watoni kuendosa wa Trump. Tinoona isu kuta maini kiheli. Vaikukizana na wa Trump kushika kumagumo kwazo. Vakaramba kuti vaendose wa Trump kuti vatsigiri vavo wabai heli. Vakwalisi kuzofotira wa Trump wakati wakaramba. Sasa zambu ya sikubonekwa mo istiri zama tongeri wenyika ama election oma Amerika kuti party inabamu wakuru wakuru wanuramba kutsigira iyo unenga anzi wawina kupati yoyo.
Chamuno rumbiza pa msuripe ma Republicans nde chipi simbare ma Republicans riri papi Professor Masocha.
Chendino wana chingangu wa positive ku kampeni ya Trump na ma Republican ndofunga ifungwa dzavo dzavano taura chaizvo nokuchema chema kuti nyika ya America iri ku wana vanhu vari kujamba border vachibva ku America nyaya ye immigration nyaya huru chaizvo kuti vanoti hapana nyika ingazombo nyanyo kuramba ichibudirira kana ichinge ina ma border anenge asina kugadzirwa anongoti vanhu vanojamba vachiuya. Saka nyaya yeimmigration iyo inenge inokwanisa kuvawanisa vanhu vavhotera vachiti aiwa nyika yedu yava kuwandirwa navanhu vanobva kunana South America uku.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare natanono kawande weStudio 7. Mamwe madzimai ekumaruva anoti akasarira kumashure zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana zvichienzaniswa nemadzimai anogara mumaguta nemadhorobha. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro, mari, mitemo yemudzimba pamwe nemikana, vakawanda vavo havakwanise kuzadzisa zvishuwo zvavo muupenyu. Mumwe aiva nechishuwo chekukwikwidza pachigaro chekuve mumiriri wemakonde mudare reparamende, amai Edna Muswere, vanoti zvakakona n'anga murapwa achida sezvo vainge vasina zvikwanisiro uye murume wavo akavarambidza, achiti zvematongerwo enyika zvinoitwa nemadzimai anoita gumbo mumba gumbo panze.
Vanogona kutadza kunzwanana nekutenderwa nekumhuriko vanenge vakawanikwa.
Mumwe mudzimai wekuchikomba mudunhu remasonal and east, amai wesirini mugadza, vanotitsika nemagariro zvinorambidza mudzimai kuti ave nezvigaro zvepamusoro mungave munyaya dzezvematongerwo enyika kana munharaunda dzavagere, zvekuti madzimai akawanda anotadziswa kuita madzimambo kana kuita masabhuku. Sachigaro wekanzuro yehurungu yekumasonal and west uye vari kanzura weward 23, amai Mary Muliswa Chikoka vebato reZANU PF, vanoti mamwe madzimai anotadza kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwetsika nemagariro zvinoti nzvimbo yemunhukadzi kugara pamba achikudza mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vakamboshanda neelection resource center vaSolomon Bobosibhunu vanoti kushaya mari, mikana mishoma, dzidzo shoma, mirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neutungamiri hwevanhurume kana kuti patriarchy ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoderedza uwandu hwemadzimai anopinda munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi kana dzemagariro.
Kana chitarisa masadunhu, kana chitarisa masabhuku, kana chitarisa madzishe enzvimbo, vose ava tikazvitarisa kazhinji kazhinji vanenge vari vanhurume. Saka nekuda kwaizvozvo zvekare zvinoita kuti vakadzi vasawane chishuviro chekuti vangawane mukana.
VaBobosibhunu vanoti mutemo unoti madzimai zvikamu 30 kubva muzana kana kuti 30% ndivo vanofanirwa kunge vari muzvinzvimbo unofanirwa kuvandudzwa pazvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50%. Muparamende nemumakanzuru mune madzimai mashoma akasarudzwa zvekuti mudunhu remasonal and west pazvigaro 22 zvomuparamende madzimai 3 chete ndiwo akavhoterwa, vamwe vakatozodomwa pamutemo unopiwa zvigaro zvemadzimai pachena. mumakanzuru zvimwe chete zvekuti mukanzuru yemondorongezi pamakanzura gumi nevatanhatu kana kuti 16 mumwe chete ndiye akavhoterwa. Mumaguta nemumadhorobha mune matambudziko amo kumadzimai akawanda. Mutevedzeri wameya wechinhoyi amai Chipo Mulochwa vanoti mumadhorobha mune matambudziko ekuti mirizhonga yakawandisa, kushaya rutsigiro kumhuri yemurume uye kunyorwa zvakaipa pamadande mutande.
Mukatasa mupolitics mune kurwisana kwakawanda kusakafanana nekutukwa, kusoropodzwa, kunyorwa mapepa nhau.
Mambongezi vedunhu remhondorongezi uye vari mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west vapita pasitamire vanobvuma kuti madzimai vainge vasingatungamiriri varume nekuda kwetsika nemagariro, asi vanoti iye zvino zvashanduka. Vanoti madzimai ave kugadzwa kuve masabhuku kana madzimambo kunyange zvichiri zvishoma kumatunhu emashonaland west, mashonaland central, mashonaland east nemidlands kana zvichienzaniswa nematunhu ekumatebhelelands.
Kudhara nyaka yaiwanikwa nevanakomana chete patipona kaiwa munhu kana achinzi ani vana 10 vana vake vese.
Kunyange paine matanho akawanda ari kutorwa ekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, vamwe vanoti mamwe makereke achiri kurambidza vanhukadzi kuti vaite mabasa mumakereke akaita sekuparidza kana kutungamirira kupiwa kwechirayiro. Hurumende iri kuedza nepose painogona kuona kuti mikana yevanhurume nevanhukadzi yaenzaniswa kuburikidza nekuvandudza mitemo yakawanda. Mamwe matano ehurumende ekweza kuenzanisa mikana mutemo wekuti madzimai apinde mukanzuru kana muparamende pati pezvigaro zvisingakwikwidzwe kana kuti quota system. Munyaya dzezveupfumi hurumende yakavhura bhangi rinoyamura madzimai nekuvapa zvikwereti reWomen's Bank. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aibona sokuti zvese izvo zvamuri kuita zvokuita sei meitipo vana maredo aita sandi yeye maredo amarara. Mungangonesa nawo zvenyu mukatukana mukaita sei. Nyaya iripo iri nhau yokuti ZANU-PF ngaibve. ZANU-PF ikabva ivhini chero mangwana unowu, Proposition ikapinda mangwani ipapapo, tinozosvika panana June avo zviro zvese zvinonga zvanaka. Chisingadiwi ZANU-PF haisi kudikana kwaatetoko vakatora nyika vechiti vakangwara veZANU-PF. Novachaona moto, muchaona moto.
Hapa Mnangagwa ngabve ngabve Mnangagwa dyamudi tirikutambura neZimbabwe. Atatambura tiri pano paBotswana apa. Tukubatwa sevaranda senhapwa, kungonzi awa kwangoti ndobva kuZimbabwe kongoi makamuregedzera yachipinda iye Mnangagwa wenyu iyo aveduwe.
Vajonga, vajonga, Studio 7 vajonga, vanhu vose vamunotaura nawo vanenge vari kunze kwenyika, havasi muno muZimbabwe. Vose vamunotaura nawo vanenge vari kunze kwenyika ivavo vanenge vachingotaura, havana zvavanokontributa kuno kuZimbabwe, havavhoti, havadii, vanenge vari kunze kwenyika. Saka zvinototi nyangadza zvimwe zvinhu zvezvi totaura nevanhu ivavo. Regai tisungorarama mararamiro atinoita muno muZimbabwe, tiisu tiri muno muZimbabwe.
Muno muZimbabwe vana veZimbabwe tiri kutambura maChina achiluta zvunhu vachingoenda nazvo. Iye zvino ukatarisa nanabotorekwa muri kushakara, vari kuita kutora zvavanoda vachiita pasina kana hwani chavanotisiyira vatiisirawo chatinoona kuti zvichakaitirwawo nemachaina. Asi hurumende iri kuzviona ende vachitora vanhu vaviri pabasa vachizadza mazisikavheta, vachingozadza mazisikavheta mazimuchina avo asina kana nebasa, vanhu vachitambura nenyika, vanhu vachitambura munyika musina kana chavari kupiwa. Vachitadzawo kuti hurumende idetserewo vanhu kuti vanhu vapindewo mabasa vakawanda panoshandiwawo ipapo.
Muri seko vashamarari veStudio 7, tokumbira mutudziro vamunangagwa vagadzirise nyika. Nyika yakuenda kumawere, itongofunga kwomwedzawo chete, ndovari kungodya chete vachiguta zvichifa nezhara, vachitora zvese zvicherwa zvita zvavo, zvinhu zvepato vaita zvavo. Ngavagadzirise nyika.
Studio 7 muri sei paStudio 7? Tiri kumhorosai nemufaro, ndipastor Save kubva kuChipinge. Studio 7 murikunya nyotipa nyuzi dzeku Harare nedzeku Mashini. Kumanikalendi hamuzonyatso kupinda. Mutoriwe nawo kumanikalendi wakapedzira atichatozivi kuti ndiani. Mamudare umu because taiziva uyu Loida Moyo. Manje izvi atichatozivi nekuti Studio 7 ndiye muchipinda kwese. Temu chipinda kwese tipei nhau dzekumanikalendi. Musangotipa dzemasvingo nedzekuku blow eye jet.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa musambo wesungura vahombe Elliot Gwafa anorudza nechikwata cheBamuro Express. Ngatinzwei muhurukuro yaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zuma gitari ndaka zvitanga ndiri grade 6 primary. Apo pataidzira muzvikoro, magreen shows evarimi, mumichato nemuma parties.
Saka vahombe pavakatanga zvemagitare, vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vaita zvinzwisisa because zvavaitarisira kuti ndichaita rombe. Handizvo zvakazobuda sekudaro because it school was very very bright and intelligent. Vaitondiseka nekundinyomba ihama nevavakidzani. Notinowing kuti kuseka kwavo kwavaitoita vaitondiwedzera muti weshungu.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamuri kurovai?
Vanhu music yangu vari kuitambira zvikuru kupfurikidza nekuya kwanoita kumashows. Ndoda kutaona mukana wekuzivisa vatereri nevatsigiri kuti music wedu uri kuwanikwa kuma different platforms akaita se YouTube the Apple Music.
Matambudziko amuri kusanganawo nawo imi mundima ndeapi?
Mumusic industry tiri kusangana nembuna mbuna netsekwende, especially vaimbi vasina mazita, maupcoming artists. Kuti music yedu iriri panhepfenyuro dzakasiyana siyana, unotomwiwa, wosvutiwa, wopfekewa. Saka kana usina mapepero gari hapana hapana, inofa yakaloda kana usina mari. Chepiri, kushaya mainstruments ekushandisa. Mapromoters akutora vaimbi mukana kupfurikidza nekuoma kwaita zvinhu munyika. Vachabhadhari zvinobatika.
Vangade kukubatai vanokuwanai kupi?
Vahombe Elliot Gwafa vanobatika panhamba dzinoti 079 79 73 445 or paFacebook vichiwanikwa kuJobe 4way.
Mashoko era mungafiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko kuvatsigiri ndeyekuti rambai muchititsigira nouwando hwenyu. Simba rehove riri muvatsigiri vake. Muuye kumashows kwedu kutsigira nouwando hwenyu.
Chitipaiwo hombe nhasi was a Friday. Timbovhura pano paStudio 7 timborova magitare.
Kambo kandoda kubuda nako mudariro kanonzi Simbi yebasa. Ndichida kutenda vabiki vechino chirongwa, vatsigiri nevatereri, murara munyasha, maita basa nekundipa umwe mukana. Ndatenda. Thank you so much.
Vahombe mukoma Elliot Gwafa vari parunare muSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa kusvika kumagumo kwechirongwa cheutano cheHealth Sector Development Support Project chaitsigirwa neWorld Bank muZimbabwe. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire Dream Washington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kuMbimbitho 2024 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo ezinkulu sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela. Ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala ibhizimusi. Inhlanganiso yezihambi ePassenger Association of Zimbabwe ikhuthaza abatshayeli bezimota ezithwala uZulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ngaleli khefu lePhasika. Kuthi usomlomo wePhalamende yeMelika uMnumzana Mike Johnson uthi uza kwethula udaba lwesikhwama esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine leIsrayeli ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo ezinkulu ezigoqela ePick n Pay leseOK sezithengisa ezinye izinto ezivalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela, ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala amabhizimusi azo. Izinto lezi zigoqela amafutha okupheka, isepa yokuwatsha, uchago kanye lokudla okulungiswa inkampani yeDelta. Umzekeliso, i-2 liters yamafutha okupheka ibiza $4.59 kuphela. Ezinye izimali kazivunyelwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela izitolo eZimbabwe Retailers Association uMnumzana Danford Mutashu utshele lumsakazo ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba labo bawoda impahla lezi ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi ukuqhubeka bezithengisa ngemali yakuleli kutshayelela phansi amabhizimusi abo. Inyathelo labezitolo leli liza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa nxa liqathaniswa leMelika. Emkambo wensitha, idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola eZimbabwe angamakhulu amane $40,000 kusiya phezulu, okuyisilinganiso esisetshenziswa laba mabhizimusi lanxa nje uhulumende sithi kumele asebenzise isilinganiso se-1:32,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube. Yena othi ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika kuphela lokhu kuza limaza abantu abavele besadalala ngenxa yokonakala komnotho njalo behlaselwe indlala yalonyaka.
Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inye yangaphandle kuphela, kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti ke njalo bangaze bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke isuka igcwale nje ibe ngumquba ongasoze basize ngandlela thizeni, ikakhulu njengoba phela sibone zomnotho zime ngayona lendlela.
Singathi lokhu kuchoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonyaka.
Loko kutsho ukuthi impilo izaqhubeka isiba lukhoni ebantwini ngoba abayizuzi le mali yangaphandle izisebenze eziningi lokho ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo ngakho kuza kutsho ukuthi kumele bayithathe le mali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha basebezuza ke eyangaphandle kwamazi ukuze bakwazi ukuthenga ngayo kutsho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle impilo yabo izabanzima kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukuthenga basezokwanelisa ukuthenga kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe
uMnangagwa sibone susa usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha kungaba kukhombani lokho njalo singabona omutsha lo esiza lobuvelo yini sibona kusiba lokuzinza kwezenotho
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kuleReserve Bank. Kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebele themba emalini yeZimbabwe bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imali yangaphandle singamafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo kaye emkambo omnyama kuphela angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle bazangena bayifice itholakala kalula emabhenki kanti ke lezi zinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu buyanga soze buvuke buphelile indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi ezizwe ezihlupha ezizwe ezidiliza umnotho
umnomzana efidlela ncube isicukuthwane senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association sixoxela ekobulawayo lanxa sehlulekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba Uhulumende uhlezi esithi ukuhlela intengo ngedola lemelika kuphela kulicala. Abenhlanganiso emela izihambi ePassenger Association of Zimbabwe Sebekhuthaze abachayeli bezimota ezithwala uZulu ezigoqela amabhasi lamakhombi ukuthi bachayele ngonanzelelo olukhulu ngaleli khefu lePasika. Bathi abachayeli kumele balandele imithetho yemigwaqo bengagijimi kakhulu futhi bengachayeli bedakiwe. Abenhlanganiso le bakhuthaza njalo izihambi ukuthi zimangalele abachayeli abayabe begijima okwedlulise amalawulo okufaka impilo yazo engozini kumbe abachayela bedakiwe kumbe bediniwe kakhulu sebewozela. Usikomitsho wamapholisa upolice commissioner general Godwin Matanga wazise ukuba uhlangothi lwakhe luza kwengeza inani lamapholisa emigwaqweni ngaleli khefu lePasika emizameni yokulondoloza impilo yezihambi kanye lokwehlisa ingozi zomgwaqo.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe zobona
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abadwebi beZimbabwe abalitshumi lantathu 13 laba kwamanye amazwe babe lombukiso wemifanekiso abayidwebayo ebulawayo National Gallery ovulwe isiphathamandla semelika esibonango kukhulumisana lozulu esikolweni semelika eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumbukiso onendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza kwelemelika iUSA Public Diplomacy Officer unkosikazi Baker Achanepa uthi imisebenzi yabadwebi beZimbabwe bayayisekela njalo iyabukeka ngoba ikunzima eliphezulu.
Sinanzelela ukuthi lonke lapha lithanda imisebenzi yobuciko. Le yindlela emangalisayo yokwabelana labanye nokuziveza kulokho esihlangana nakho empilweni. Ngiyabonga lonke ngokuba lapha ukuzosekela lo mbukiso omuhle kangaka ongenze lami ngeza lapha ukuzowubona. Kuhle kakhulu ukubona lokho. Njenge-US Embassy siyakunanzelela ubuciko lobu obumangalisayo obemisebenzi yezandla obuseZimbabwe. Umsebenzi wethu njenge-embassy yukuthi sibone ukuthi abenza limisebenzi siyabaxhumanisa labanye.
Omunye wabadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSimba Mayengera ubonye uhulumende welemelika ethi sebeke babukisa esigodlweni njalo sebezobukisa lakobulawayo.
Umbukiso lo uqala lamhla in March uziphele mhla ka 20 April. Kwakuleyinye exhibition eyayenzakala eHarare for 1 month layo uqalisela ku-February eyaphelayo yabe sibuya lapha kobulawayo.
Omunye wabadwebi ongene umbukiso lo uShemin Baloyi ubonye kakhulu usekelo abaluthole kuhulumende weMelika ethi kungabi ngabo ukutholiswa usekelo.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha and also ukuba phakathi kwabantu abathanda iart and also being back home. Ngiyajabula kakhulu kakhulu lapha kobulawayo ngisebenzele eHarare but lapha kusekhaya.
Umzali owemele indodana yakhe edwebayo uSindiso Nyoni osemazweni okwamanje unkosikazi Sophia Nyoni uthi uyajabula ukubona imisebenzi yendodana yakhe ibhoda izindlu zokubukisa. Abadwebi abaphatheka kumbukiso lo nguSindiso Nyoni, Osmond Chuma, uShemen Baloyi, uKuda Paskwa, uKembo Chafika, uBayham Koreema, uSimba Mayengera, uSakhi Mafundikwa, uLomedi Maka, uCharles Makwanya, loCharles Maviane Davis. Abadwebi laba bathi basebenzise indlela ezintsha zakulezi insuku zokudweba njalo bathi bakhangelele ukuthola inzuzo yemisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kweziphathelane leMelika, usomlomo wecala lePhalamende eleLower House uMnumzana Mike Johnson usethembise ukwethula udaba lwesikhwama semali esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine kanye leleIsrael ngenyanga ezayo. UJohnson ubikwa elokhu ethikaza ukwethula lolu daba ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans athi kawafuni ukuthi lesi sikhwama siphathise amazwe lawo mabili kungela ngxenye yemali ezaphiwa ugatsha olubona ngokulondoloza imingcele yeMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Ukraine ekhala ngokuthi asephelelwe izinhlamvu lezikhali empini yawo lebutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ubuhlungu ngempi eUkraine leRussia yikuthi abantu abaseyela iUkraine abathi bona baseyela abantu beUkraine aso bantu abathembekileyo. Ngingangisitsho abantu bemazweni lapha abazithi first world lapha sakhulu yamerika bayadinwa masinyana impi leyo ayiqondana ngalabo bayibona iyimpi yerussia le-ukraine so isupport yaba izikhali zababa bezithembisa ye-ukraine lezimali sokusiya sokudonda abanye selesi angaphiwa abantu be-ukraine bengaphiwa but udubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa lina lavela laqalisa kudala impi latshaya isilwane ngempama batshaya uputin ngempama bathi thina sizakulo sincedise kuze kube nini lanini but kathe sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze as long as iphuze imali lani uyafika ikho kufunwa nguputin kuni oyabelokhu etshaya i-ukraine so leyana yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody abadisplaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela ibokwa yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi i-ukraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala nalapho ababesebesundule khona i-russia urussia siliyela futhi yibo ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho
okungaqeda impi le kuyini inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe azigoqe
mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi balothando lokunceda i-Ukraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni ngoba uPutin angaza aqhathicelwe yi-America kumba foso yi-America ukuthi angene ekukhulumeni imbili yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union njalo uhlupho lwamazwe kunamanye amazwe angxamile amanye amazwe ayasupport iRussia aphinda asupporte le-Ukraine kulamanye amazwe abanjengabo Belarus labo bani bani abase part of Europe abasupport iRussia abanye basupporta i-Ukraine nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo Poland and others abaphakathi kwe-European Union ukuthi babe yi-negotiating peace abanye ngale besiyakhuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma le-Ukraine yikho kungabangcono
unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Washington State khonapha eMelika okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika
sidabuka emazweni achiyeneyo amancane amakhulu asentshonalanga lenyakatho asacathulayo lasephumelele kodwa simanyaniswa lithemba lokuthi umbuso kantando kaZulu yiwo ongaveza ubuciko obuletha ingqubela phambili yabantu bethu utsho unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni we-Summit for Democracy oyenzelwe kwelesiyo kwaba lenguquko enkulu emhlabeni jikelele ngemva kwempi yomhlaba i-Cold War kodwa lokhu sokulandelwe iminyaka engamachumi amabili yokubuyela emuva emizameni yontando kaZulu kutsho uBlinken inkululeko isigugudekile ukhetho lwaba yize inkohlakalo isitshabalalise ithemba phansi komanyano wethu sisukume samelana laloludubo kuminyaka emithathu edluleyo ohulumende abedlula ikhulu bevela kumazwe wonke womhlaba bazimisele uqinisa umbuso kantando kaZulu emhlabeni jikelele lokuphathisa amanye amazwe elemelika livikela intatheli zindaba elemelika njalo liphathisa ngoncedo lwemali amazwe ambalwa ukuqinisa inhlanganiso zezindaba phansi kwesikhwama se-International Fund for Public Interest Media siyaqinisa njalo lemizamo yokuzivikela lokuvikela intatheli zindaba lalezo ezisebenzela phandle kwamazwe azo phansi kohlelo lwe-Journalism Protection Platform kutsho uBlinken elemilika lisungula njalo uhlelo oluza lawula amabhizimusi olwe-National Action Plan on Responsible Business Conduct lolu hlelo lulezahluko ezingamachumi amane kwelemelika lemhlabeni jikelele
ukwenzela ukuthi amankampani esisebenza lawo alondoloze ilungelo loluntu. Nxa sifuna abasakhulayo ukuthi bahloniphe ilungelo loluntu, ukuqinisa umbuso kantando kaZulu kuzadinga ukuba sithuthukise impilo kaZulu ngolwazi lwalezinsuku, kutsho uBlinken. Njengoba ohulumende bakantando kayiphikiswa besebenzisa ulwazi lwalezinsuku ukwephula ilungelo loluntu, kumele sibone ukuthi ulwazi lolu lusetshenziswa ukuthuthukisa uZulu lokuqinisa umbuso kantando kaZulu. Intando kaZulu ayiphongukwenzakala mahlayana, kutsho uBlinken. Kumele ihlale ivuselelwa sonke isikhathi. Sikwenza lokhu silethemba lokuthi umbuso kantando kaZulu ufunwa ngabaningi emhlabeni jikelele, lokuthi umbuso okhululekileyo uhlala udingakala ngasiphi isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ngihamba sabazi bethu. Hhayi, nasiphile. Studio 7 besicela abakhulu abaphethe izikolo babeke befike esikolweni esegwane nonesansishe nyawo. Hayi khona. Hayi, amatitshara isigaba abantu esigabeni baqhatha amatitsha baqhathela bona because akusela amatitsha lapho esikolo. So kuthiwa mazoqhatha amatitsha lapha, amatitsha mazikumele ehlale ebhadale erebhadi kunengama-20 rand amanzindi, ama-300 ngapha siyaholisa. So besicela ukuthi abaphethe izikolo beke befike kuleya ndawo eke bebone nje ukuthi ungalungisanda wabani because la matitsha aqhatshwe ngabantu ezigabeni. Ngiyaholisa yithini abantu sezikhiphe izimali every week, every month, izimali zakho nayichaje net ziya. Isisicelo sami Studio 7 ukuthi kuza kunamatitsha, abantu basebeqashela amatitsha lapha sokuzizimela imali ongazifuneki every abantwana bakhotsha nje every day. Hayi, sokunzima.
Yebo Studio 7 size sikamthokazi. Emhlabeni loba kuthiwa abantu bathengisile isizwe sikamthokazi, akula muntu othengise njengosengezo Chabangu. Sengezo Chabangu wakhipha abantu ababehodelwe ngabantu, wabakhipha wathi yena kufakwe abantu abangalunganga. Wathi eqede lapho wathi uzafaka abantu bakhe, wagcina lapho wagcine ngasafaki nalabo bantu bakwayesithi yibo kufanele bangene. Izano yazihambela siyodwa endaweni eziningi.
Studio 7 usakaza abahle, usilibonga ngembiko yena esitholela yona. Yazi izimbadwe ukuze ilunge vele idola labo leli RTD wathi leli akumele puchu lokuphume ngikanye ukuthi nje izwana uPF nje iyala ukuthi ivume ukuthi hayi idola liyalisebenza. Imali kahlakahle eZimbabwe ikhona eBritain ivalelwe, imali current ivalelwe, ukuthi nje imali le economy ethiphumile kuye eZimbabwe ukuthi nje ilekhanda lomuntu wabamzonda umuntu abambulalayo abantu bezwana uPF. Imali omele isizosebenza eZimbabwe bavume phethu behlulekile behambe bencenga iBritain lose imali iZimbabwe ibe nemali yayo kuphela, kukho kunye ngoba ngaphandle kwalokho hawo balokho besenza khona lokho betshontsha wona ngokuthi abatshoza ngedola labo lelishileyo lelo. Ake basixole thina sinafuna ukuba le mali eZimbabwe, imali ezwayo.
Kustudio ninjani labalaleli lonke. Mina ngisuka ngiphansi kwelenkayi lapha esigabeni seGoli kwelegodla. Ngibingelele kubalaleli lapha ngibingelela osifiso Ngobile Dona Brighton Mathema KB bamazi KB umfana hayi uhluphile sile emakhaya la. Nabalaleli abanye abangaphezulu lapho linjani. Hayi, ilanga liyachisa yithi ngapha liyachisa. Ngibingelela nje bonke nje kubofompo kwaphanetini ongabe laleli nje. Mina engikhulumayo ke ngingumr Chain, bangazi ngibiza ngomr Chain abaningi kakhulu. Awuyizwa ngomr Chain but xa ungani awusalizwisisi kahle igama umqaphelisi. Usidlamdema umadumo umfulo omkhulu ubhambazi ugoba khulu ubanemali umnanzi omduna.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nga ufuna njalo ukuthi sikuthumele izindaba zethu nge WhatsApp. Faka isicelo kunombolo ezifanayo ngisiphinde njalo +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday liviki silabaculi bakobulawayo abahlabela ingoma zokholo sinanza ikhefu lephasika. Nampa bexoxalo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Balo weBhayibhelini uthi uJesu Kristu wabulawa ngosuku lwanamhlanje ebulawela izono zethu. Umculo esibongkosi Sibanda othume ukuthi bongi uthi ulifisela ikhefu elimnandi ngomculo wakhe.
Onge iEasters, asasanti wish you for a very happy Easter holiday. Bajayive kuhle, babe nosuku labo oluhle. Ingoma leyi ithi Moya Oyile.
Sakulayo uRobafaza Madungwe ozibiza ngokuthi Ropa M kwezomculo usethelela ilizwi lephasika.
Umbiko weEaster ikukhuthaza abantu ukuthi yebo mabajabule, kodwa bejabule bekwazi amalimits abo, bekwazi njalo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda.
Esmeralda Monique yena ukula ezokholo engu Esmeralda Nyasha phosela ilizwe ukubalalela isizwe utsho lokuthi umculo wenu bengawuthola ngapi.
Ingoma yami ithiwa Munenyasha Jesu, Let's Be Safe, Do Not Drink and Drive. Icompilation yethu iyatholakala ngemande kuma DSPs wonke lama social medias wonke.
Umfundisi njalo ungumculi wengoma zokholo laye usiphathele ilizwi lephasika.
Ngiyalibingelela egameni likaJesu, ngilifisela ikhefu elihle le-Easter. Sanqotshelwa. Enjoy and be safe.
Ngosukule Good Friday besiphethe abaculi bengoma zokholo uBongi, uRopa M, Esmeralda Nyasha, lo mfundisi ufana noSiphepha kuhlelo Woza Woza Friday. Ngithi Kevin Mnandi njalo endlela ngozi kini lonke igama lami uYesu Jesus Banda.
Hey, me wa upepe la ye, uitalo asu.
Ah, kwaze kwamnandi. Suka madoda libele phasika enhle bathi bakithi ezindlini zokukhonzela abanathayo libunate libuthela manzi. Hayi kwanele mthokazo omuhle olivalelisayo. Ngontungamile inkomo. Lingayikatshana leyalandela uhlelo lwe Live Talk.